Am I Florence Chinayirevane Mwanane Autism? Am I Chinayirevane kuti vanhu vazhinji havanzwisisi nekutambira dambudziko reautism, izvo zvinoita kuti kunyange hama dzepedyo dzifunge kuti zvine chekuita nechivanhu.
Zvinonetsa kuti vanhu havanyatsonzwisisi kuti conditioning chakakonzerwa nechii. Vanenge vachifunga kuti chakakonzerwa nekuroiwa kana kuti zvimwe zvinhu zvakaitika mupenyu. Vasinganyatsonzwisisi kuti it's something chinogona kubatsirwa education netherapy, hatisi urwere chivanhu.
Vanoti zvakaoma zvikuru kurera mwana neautism sezvo zvaanoda muupenyu zvichida mari zhinji.
Kune zvinhu zvakawanda zvinenge zvakaomera. Mari yacho kutenga zvinhu zvakaita semapamba kana kubatsira kuchengeta mwana, hamugoni kumusiya ari ega. Mabehavior vaanoita maitiro anoita munguva hazvimi zvakanaka nevanhu situation kasiyana.
Nekuda kwokuti munyika hapana zvikoro zvinotora vana vane autism, amai Chinayire nemurume wavo Gordon vakatanga chikoro chinobatsira vana vane autism chinonzi Pathway Autism Trust. Amai Chinayire vanoti vakachitanga nekuda kwokushaya kwokuisa mwana wavo uyo airambwa kuzvikoro zvakasiyana siyana mushure menguva pfupi.
Tanga tichishaya pekumuendesa kuchikoro and anga achigara kumba. Taimboedza kuti apinde mucresh kana kuti zvimwe zvikoro achidzingwa kana kuti kusaaccepta muchikoro. And then semunhu akagara pasi kumba asingaende kuchikoro. Taona kuti necessary kuti tichange something kuti abatsirwe.
VaGordon Chinayire vakatsigirawo kuti vanhu vazhinji munyika havanzwisisi kuti autism chii.
Havatombeziva autism kuti autism chii. Ini ndakaenda out, ndakaenda nemwana kumagrosa, ndakaenda naye kune vamwe vanhu and mwana iye akatanga kuita zvaanoita nebehavior yaanoita so zvinenge zvakozva maybe nemafrustrations ake singada kutamba nehosho muchurch. Akaedza kuiona hosho iyoyo anogona kutanga kurova vanhu o kana kuswinya vanhu. Mwana anofunga kuti mwana uyo anopenga kana tiri mupublic anogona ngoti mwana iyeye anofanira kuendeswa kunonamatirwa.
VaChinayire vanoti zvinoda mari zhinji kuchengeta mwana neautism, izvo zvinotambudza vabereki vazhinji.
Izvozvo mwana wedu paaikura kanga tine maexpenses emapampers for example, aagara ari mumapampers because angasiri toilet trained. Izvo chikoro maspecial needs schools acho anodhura, ari kumaspecial needs classes anodhura zvokuti because normally ideally mwana iyeye anofanira kupinda mu-one on one program ne-teacher, one teacher one child. Saka programu yakadaro inenge ichidhura zvokuti sometimes mwana iyeye anenge achida anoramba chikafu chinoonekwa mumba, saka maparents vanenge vakutenga stuff that zvasingawanza kutenga mumba mavo padhuroro mwana iyeye anenge akutenga chinotya.
Imwe nyanzvi mukudzidzisa vana kutaura pamwe nekuvaka manzwi amai Helen Mutambara, vanova mukuru weAutism Organization of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti autism utera hunokanganisa mwana zvinoita kuti asagone kuita zvinotarisirwa kuti aite nekukura.
Utera hunokanganisa mwana, maitiro ake, maitiro atiri kutaurai, tsika dzinofanira kunge dzichiitwa nemwana wedu zviri zvamunoti nomo zvakanzi ndo zvinofanirwa kuita zvekuti mwana achagona kutaura achinge aine makore mairi, achagona kuita zvakati, achagona kuenda kutoiriti kana angu vapamba mugore vamwanoitisa vana vavo kuendeswa kutoiriti aine gore asi mwana ane autism munoona kuti zvinhu zvese izvi haana kuti haatarisi mune zvatinofungira isusu kuti mwana anofanirwa kunge ari kuita zvakati.
Amai Mutambara vanotiwo hurumende hainyanyi kutaura nezveutera hweautism sezvinoitwa zvimwe zvirwere munyika.
Hisi kunyanya handidi kunyepa kana tava kuchienzanisa neutera hwezvimwe zvese izvi. Isu tinonge tinoonekwa musi wa2 chete hurumende yopindura. Handisi kuda kuti hurumende because tine Ministry of Health Rehabilitation Department ndoyati isitoto MOU Memorandum of Understanding. Patinozotoona kuti zvishoma hazvinyanyiswi ukachitarisa kumwe kwese kune madepartments epidemiology emadiseases anomhanyiswa but iri redu iri unotoriona kutoti department rehab muministry of health hazvisi kunyanya zvingodai zvekuti month of April yese tingadai tiri kuimba rwiyo narwo kuti vanhu vanzwisise.
Muharare mune nzvimbo 3 chete dzinobatsira vana vane autism. Kunyange zvazvo bazi rezvedzidzo muhurongwa hutsva vachitaura zvekuona kuti mwana wese aenda kuchikoro inonzi pachirungu inclusive education, ongororo yakaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvizhinji vana vane urema hwakasiyana-siyana vanosanganiswa mukirasi imwe chete ivo vachida zvakasiyana-siyana. Autism inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Patricia Mudadigwa.